Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manera wakanaka watereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina kubvumbi 4, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinova zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anopinda muhofisi yekambani yenhau ye 263 chat nechisimba ndokukanda utsi hunokachidza nekurova vatori venhau. Uwandu hwevanhu vafa mutsaona yecyclone Idai hwasvika pavanhu mazana mana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe. Nhengo dzesangano rinonzi Broad Alliance Against Sanctions dzoratidzira dziri pamuzinda weAmerica muHarare dzichete dzinoda kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police nekanzuru yeHarare nhasi apinda muhofisi yekambani yenhau ye 263 chat nechisimba akakanda utsi hunokachidza vatori venhau vakabuda nepawindo vachitiza uye vamwe vavo vakakuvara. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mutori wenhau we 263 chat Lovejoy Mutongwizo ange ari kutora mifananidzo yemapurisa aya achirwisana nevanotengesera mumigwagwa pakati pemigwagwa Jason Moyona First Street. Apo mapurisa atanga kumudzingirira, Mutongwizo abva amhanya achienda kumahofisi avo ari paButternut Gardens. Mapurisa amutevera kumahofisi aya vakamurova muhofisi ndokubva vazokanda hutsi hunokachidza. Mapurisa aya anonzi atora foni yemumwe mutapi wenhau 263 chat Costa Ngomo pamwe nechikwama chake change chiine mari vachibva vaenda mushure mekukanda hutsi hunokachidza. Mumwe mutori wenhau Precious Joao anoti akuvara apo abuda nepahwindo ave kukachidzwa nehutsi.
So pava pinda muofisa kwa chitaya kumutora and the other guys wangwa chitaya kuexplain kuti he's a journalist akatwarakidza the press card wakada kudonza one of the other guys amunongo kwavada enda naye. So the next thing we knew one of the police guys angofara do akakanda tega saka farado and now we're so confused takutraya kutiza patazobuda nepa window. So pakutiza ipapo ndachedza ndikadona and I just experienced a minor cut but to affect my chest and nekumeso.
Mukuru wekambani ye 263 chat vanaijam gamu vaudza Studio 7 kuti havana kufara nezvaitwa nemapurisa zvekukuvadza vashandi vavo vari pabasa.
Hai, zvinhu izvozvo hazvifani kuitiwa. Property ine haisi property yavo, private property ine. Hakunoziva isusu kuti mapurisa agopinda agoita zvavaita zvomudze nemutemo.
Vatiwo izvi zvakanganisa basa ravo nevavakidzani vavo.
Izvino basa ratomira. Tese tiri panze pana basa riri kuitwa masikati anhu wese wese. Tiri kumbotaura nemagweta edu kuti toita sei tomboona kuti tinoita sei. Tambotaura futi nemisa Zimbabwe tikaona kuti ingaita sei. Obviously nyaya yatiri focus on ndeye nyaya yekuti wedu akwa.
Kutaura kudai Mutongwizo abva kumapurisa uye ave kuonekwa nana chiremba. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reZimbabwe National Editors Forum vaJavulo Ncube vashora zvaitwa nemapurisa vachiti vanhu vese vanorwisa vatapi venhau vane zvavanenge vachida kuvanza. Vationyaya yekuti vanhu vakawanda vave kushandisa madande mutande. Mapurisa ave kushungurudza vatori venhau nekuti haadi kuti zvakashata zvaanoita zviburiswe pamadande mutande akasiyana-siyana. Kukandwa kwaita hutsi hunokachidza kwakanganisa mabhizimisi akawanda uye zvinonzi sangano remudzimai wemutungamiri wenyika Mai Auxilia Mnangagwa reAngel of Hope Foundation iro range rachida kuita musangano waro muThe Nexus iyo iri pamupanda mumwe chete ne 263 chat ratadza kuenderera mberi nemusangano waro sezvo vanhu vange vaungana vabuda vave kukachidza. vakachidzwa neutsi hwemapurisa zvichitevera kumhangarwa kwenyaya iyi nevatori venhau. Mapurisa ekuHarare Central aenda kunobvunzurudza vamwe vashandi ve263 chat uyewo atora tegas canister radonhera muhofisi ye263 chat. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ane urombo nekuti vatori venhau vabatanidzirwa muchiitiko chanhasi uye vati vari kuongorora nyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa kukanzuru yeHarare sezvo mbozhanhare yemutauri wekanzuru vaMichael Chideme yange isiri kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Uwandu hwevanhu vafa mutsaona yecyclone Idai hwasvika pavanhu mazana mana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe 497, hurumende ichiti uwandu uhu huchakwira. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti vanhu mazana matatu nemakumi matatu nevapfumbamwe vawanikwa muZimbabwe uye mitumbi zana nemakumi mashanu nemisere yawanikwa kuMozambique. Amai Mutsvangwa ava vabva mukuperekedza mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuChimanimani vaudza tanonoka Wando Studio 7 kuti vanhu vanosvika mazana matatu havasi kuzivikanwawo kwavari.
Dambudziko rakasvika iri rakauya rikakanganisa upenyu hwevanhu vemuZimbabwe. Hazvine politics kuti zvine basa nevanhu vemuZimbabwe kuti vakabatana kuti upenyu hwevanhu vekuChimanimani vanyevenyeswe. Vanhu dambudziko rakasvika kuChimanimani rakakura zvikuru.
Pari zvino pati pazikanwa kuti vakafa vangani?
Namba iri pa339 vakafa and another 300 missing. Saka tinongoramba chisiting until tapedza efforts dzese dzatingaite, because pari zvino vakashaikirwa nehama dzavo. Kana vasati vaona kuti hama yavo yaka iri papi, mutumbi wayo uri papi, ndisuo tine maefforts ese ari kuitwa, nokuti sekuzwa kwamakaita kwakauya masniffing dogs akatsvagwa naPresident Mnangagwa kuti auye abatsire kuti vasniffe. Tatoenda paarea pavakaita sniffing, pane maareas ayaonekwa nemasniffing dogs ivava, kuti vanofungidzira kuti pangadaro paine mutumbi womunhu wakangofushirwa ipapo. Challenji iripo ndeyekuti pane mazitombo mahombe ekuti pakutoda maarkeologist, asi mapoints ayakuonekwa akuzikanwa.
Pavanhu vari kuMozambique vakazikanwa sei?
Mabodies akadiscover kuMozambique ari kusvika iwo about 158. Vanhu kuMozambique vakatora mabodies vachitoona kuti vakangwa asi akadaro aitozoshata. Vakava neukama hwedu uri pakati pedu neMozambique vakatotora vakaviga, asi vasati vaviga nokuziva kuti hama dzevanhu ava dzichazouya pamwe chizotsvaka, vakatora mapictures vakaviga muguva rake rake. Saka isu sehurumende nepamwe chete nevanhu nemadzishe ikoko tichaona kuti nguva ichasvika yekuti vese vane hama dzavo dzisati dzaaccounted for vakatorwa maDNA uso. Kuti kana zvino kwakaonekwa mabhodhi anenge aita decompose, anenge asingachagoni kuti uzoti ndiani.
Ko, nyaya dzatiri kunzwadzo kuti zvinhu zviri kupiwa vanhu zviri kutorwa navamwe vasingakodzeri, chii chiri kuitwa pamusoro pazvo?
Regai nditi madonations ese ari kupiwa nevanhu vangave vemuZimbabwe, vangava maindividuals, angava macompanies, angava ari kubva kunze kune dzimwe nyika kana kune mamwe maorganizations, ari kurekodwa ese. We have not received any report of donations being diverted.
Avanga vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunhare natanonoka Wando Studio 7. Nhasi Studio 7 yataura nevagari vekuChimanimani vachiburitsa pfungwa dzavo uye rubatsiro rwavari kutarisira kuwana.
akaenda takutendera nekusi ino ndeenda kuchikora
achaine kuchikora nyavasa inatoenda kuchikora nyaya yebridge saka tomati mundigadzirawo bridge
bridge rakaerera nemvura saka takutendera nekusi ino hatichaendi naapa saka tokumbira kuti mundigadzirawo bridge
tototangwa refu kutoenda kuchikora
takunonoka takunonoka tirikutya futi motikari kuti tinotsikwa nekubridge iyo
vasuri vaisidzi anozokwanisa kutsikwa
pension scheme mhandarume mushowani yatorwa mapaipi ese about 3 kilometers emapaipi pipeline yacho yese mhandarume mushowani irrigation yakauya mvura ndoyakauya ikarova mapaipi acho ese ikadzika nawo mamwe acho tiritarisira kuti kapanotserera mvura maybe towana 1 or 2 mumvura macho but mazhinji anenge akatoenda saka kusina water supply kunenge then kuchakowa pakaita siltation futi where nenhingi yacho mugero wacho futi
misha dzirimo dzakaita breakdown panapa kwete mashops emuri kuona ayo mashops ayo pakabva pada kuende vana vangwana 4 wakada kutorwa wakadhirikirwa nemvura yaye pashop yeye vanga vachiitawo maproject avo ekubikawo sadza mashopu nekudii nekudii zvese pane restaurant yakapinda mvura bridge ndoranga ichitiponesawo paarea pedu hapana iyo amwe mabasa atiri kuita muzimbabwe mabasa atiri kuita ndiwo iyo mashops iwo saka kuende pakaita bridge ka hapasina chinokwanisa kubata chipi nechipi kudai zvaibvira vari kumusoro unga uri mutungamiri wenyika unga uri mutungamiri wekuti ngewezano pf wemdc unge uchidii uchiziva kuti maproblem arikusangana navana vezimbabwe saka adai nyika yaedze kukurudzira kuti pese paitika problem yakadai ngedambudziko kuti mabridge adambuka riwe richibatira pamwepo tobva tadii tobva taziva zvatiri kuita tobva taendera mberi nei
tiri kutambudzika nekuti dzimba dzakaparara vanhu vari kushungurudzika nepekugara hatina pekugara taizvozvi tiri kugara rapanze mabridge akatorwa tiri kushungurudza nevana vechikoro vari kutambudzika nepekuyambuka road kuti vaende kuchikoro vari kutenderera nekumain road nefamba motika dzakawanda saka tiri kutotyira zveupenyu hwevanhu
pari zvinoizvi mvura indiyo yadzikira asi tatakawandirwa zvakanyanya yanga yakawanda vamwe vedu pane wakatotorwa akaende kodzikiro akaende kodzikiro uku akaoneke kunyanyadzi vanga yakawanda
vanga vari vagari vekuchimanimani mudunhu remanikaland uko kwakasiya kwaparadzwa nedutu mupengo pamwe nemafashamu ecyclone idai nhengo dzesangano rinonzi broad alliance against sanctions dziri kuratidzira dziri panze pemuzinda weamerica muharare dzichiti dzinoda kuti nyika iyi bvise zvirango zveupfumi zvakatemerwa zimbabwe rutendo mawere anotipa nyaya iyi
pashanyirwa muzinda weamerica muharare studio 7 yawana paine vanhu vanomwe vakagara pedyo negedhi vakabata zvinyorwa zvange zvichikurudzira kuti america ibvise zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika varatidziri ava vati nhasi zuva rechinomwe mutauriri webroad alliance against sanctions amai salingoni vati havasi kufara nezvirango zveupfumi izvi vachiti zviri kukanganisa vanhuwo zvavo kwete utungamiriri sezvinotarisirwa
zvakaita kuti tiriyozoungana panapa inyaya yemasanctions ari kuramba achingorinyuwewa neamerica saka takaona kuti as maindividuals tisu tiri affected isusu maordinary citizens emuzimbabwe tisitiri affected saka takadecida kuti ngatingobatanai timboenda timbonogara pamusiwo wavo weembasi tichirarapo tichiswerapo vachitiona tiripo tichiratidza our detest panyaya yemasanctions why because in the past kwakaitwa mapetitions but hatina kuona vachive moved nazvo
amai ngoni vati vanoona sekuti hurumende yava Emerson Mnangagwa iri kugadzirisa zvakaita kuti Zimbabwe itemerwe zvirango zveupfumi nekudaro hurumende yeamerica inofanirwa kuva pamukana
zvimwe zvacho kana takatarisa isu semaordinary citizens tetichiona kunge zviri kugadziriswa asi kana wakatarisa futi nyaya dzakaita sehori hatingati hori huri muno muzimbabwe chete kana iko kwavo kuamerica kutori nehuori but hasati takanzwa vachiti nyika yavo vaipa masanctions nekuti kune huori nekuti uhori huri pasi rese kutyorwa kwekodzero dzevanhu hachisichinja totokurudzira neso totodo kuti munhu nemunhu agare nekodzero dzake dzakaita sei dzakakwana ende zvichiremekedzwa Asika na kuru kuti zinge za chukuru kwa techi tarisi roku tipa gadzirisku. Endi truko nange orumendi edu iri kugadzirisao. Takaona kuti pane zviri kuitwa pamusoro peposa neaipa nezvimwe zvoratidza kuti pane zvacho zvakanyorwa muzidhera pane zvavari kuedza kuita sekugadzirisa saka tata kuexpectwe positive kuningi pfungwa dzakadaro kubva kumaamericans vanoti aiwa Zimbabwe iri kuedza saka nesuwo kana timbosuspenda kusvika panguva yakati takamirira kubvisa vachigadzirisa zvinhu zvavari kugadzirisa
mumwe wevari kuratidzira ava vapatison muri moga vati kubviswa kwezvirango zveupfumi kunopa mukana hurumende iripo kuti igone kana kutadza kutungamirira nyika pasina chavanonenera
because ikenu handikwanisi kuchaja kuti sevatungamiriri vanokwanisa here kuti vange vachitipa isu semazimbabweanzi zvatiri kutarisira kunge tichiwana mudzimba dzedu but kana masanctions akabviswa ndopandichakwanisa kuvajaja
Vamuri moga vaudza Studio 7 kuti havasi kuzobva pamuzinda uyu zvirango zvisati zvabviswa.
Isusu tiri kugara panapa, ende tichagara panapa. Sezvamunongoziva kuti shoko raMwari rinoti anokumbira anopiwa, anotsvaka anowana, anogogodza anozororerwa. So isusu tiri kutarisira patiri kugogodza tichazarurirwa. Nguva ndoyatisiri kuziva, asi tinoziva kuti tichazarurirwa.
Mutauriri weAmerica muZimbabwe, amai Stacy Lomba, vati vakasangana nevaratidzira vakutanga kwesvondo rino. Vati ikodzero yevana veZimbabwe kuungana vachiratidzira. Amai Lomba vati vanokurudzira Zimbabwe kuti irambe ichivandudza nyaya dzematongerwo enyika nedzeupfumi.
We believe that it's important in any democracy.
Munyika ine jekerere zvakakosha kuti vanhu vave nekodzero yekuungana nekuratidzira. Zvinochengetedzwa nebumbiro redu remutemo yenyika, saka ndozvavari kuita. Tinogarotsanangura nenyaya yezvirango zveupfumi tichikurudzira Zimbabwe kuti irambe ichivandudza nyaya dzematongerwo enyika nedzeupfumi. Tinoyemura zviri kuitwa neZimbabwe zvekuedza kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika nekuvandudza upfumi. Zvichaita kuti pave nehurukuro pakati peZimbabwe neAmerica.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisairo hanya vati zvirango zviri kunyanyokuvadza nyika huori nemusindo nekudaro vari kuratidzira ava vanofanira kutanga vaona kuti izvi zvagadziriswa.
Masanctions makuru avanofanira kutanga abviswa tisati tazobatana navo kuenda kuAmerica kubvisa masanctions akaiswa nezano munyika muno kubva 1980 masanctions omusindo. Masanctions ecorruption, masanctions echitsotsi.
America yakatemera zvirango zveupfumi nekufamba kuvakuru vehurumende yeZimbabwe nemadzisawira avo muna 2001 nechinangwa chekuti vachinje maitiro avo panyaya dzekodzero nekuremekedzwa kwemutemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kusangana nhasi pamuzinda wavo White House nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende yemuChina Liu He. Danho riri kuonekwa sechiratidzo chekuti nyika mbiri idzi idzo dzakapfumisisa pasi rose dzave pedyo kuita chibvumirano chekutengeserana mushure menhaurirano dzatora nguva yakarebesa dzichiitwa. Nyika idzi dzakanga dzawirirana kuti dzinge dzava nechibvumirano panosvika 1 kurume 2019. Vaimboyesa chigaro wekambani inogadzira motokari dzemhando yeNissan vaCarlos Ghosn vasungwa zvakare muJapan vachipomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka mari. Vachuchisi vanoti vaGhosn vakachengetedzwa muTokyo vachipomerwa mhosva yekuba mari inoita mamiriyoni mashanu emadhora aifanirwa kubva kuNissan achinobhadhara muzvinabhizimusi wekuOman. Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa riri kuita musangano yeCongress matunhu aro maduku ose kana kuti madistrict risati rapinda kumaCongress ematunhu makuru kana kuti maprovince richizopedzisira neCongress huru mwedzi unouya. Asi zvinonzi misangano mizhinji yaitwa kusvika pari zvino haisi kufamba zvakanaka mushure mekurwisana kunotyisa kwezvikwata zvinonzi zviri kutsigira vanotarisirwa kukwikwidzana paCongress huru. Mutungamiri webato vaNelson Chamisa nemunyore mukuru webato vaDouglas Mwonzora. Vamwe muMDC vanoti kusagadzikana kuri mubato ravo kwakakonzerwa nezano PF, iyo vanoti yakadira mari yekukanganisa Congress yavo. Asi bato rezano PF rakabuda pachena richiramba mashoko aya ariri kupomerwa ekukanganisa mafambiro ezvinhu mubato reMDC. Mukutarisa mafambiro ari kuita zvino mubato rinopikisa iri, tabata mutauriri weMDC vaJacob Mafume pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari vezano PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vaMafume kuti vanoti kudii nezviri kuitika mubato ravo zvekurwisana.
Tinofanirwa kutenda masupporters edu. Takaita maCongress mu-1958 wards. Hapana kana upenyu umwe chete hwakarasika. Takaita madistricts edu 210. Takaita in 80% of those districts maCongresses are district congresses. Hakuna upenyu kana ropa rakadeuka. Pakaitika hapo machallenges kumadistrict matatu kuchitungwiza neimwe yomuHarare. Tangoita maincident matatu pakaitika kukuvara kwevamwe vanhu. Kana pane vane mhosva vachadhiliwa nayo. Asi tinotenda zvikuru kuti maCongresses edu abudirira. Kwese kwese ndoo nyaya iri kungotaurwa. Vezano vari kuita kudongorera nepahwindo vachaita zvavo shohwera manje manje nenyaya yekuda kungobokerera zvinenge zvichiitika next door. Tinotarisira kuti bato redu ndorega bato rine masivilieni muno muZimbabwe.
Tenzwe kuna vachirumhanzi.
Vajonga, ukaona Amerika yoziva kuti panoungana MDC pane mirizhonga, zvoreva kuti muno muZimbabwe vanhu zvakutovasemesa. Kupatsanuka kuri kuita MDC hakusati kuri kokutanga nhasi. Iye zvino mukatarisa Secretary General, murume mukuru ane chigaro chinokurumbira MDC vaMonzora, vakataura paweekend ano vakati shuwa shuwa ndochikwai vatsvangirai vanga varipo vari mupenyu. Kana izvezvi muguva mavo vachiona zviri kuitika izvizvi zvinoshamisika. Pane youth mazimonya, anonzi mazimonya, vanenge vari kumajimu. Vanotaura kuti hakuna munhu anokugwidza vachamisa. Izvozvo zvoshaya kuti mavaro kuti MDC anomborevei. Ukaona munhu obvarurwa navamwe vake vomumba, oenda kuchipatara, oitwa mafira mberi, ozobvako. Zvoroti musangano wawo wambumba wadambuka. Izvi zviri kuitwa vakuru varipo vomusangano. Zvoro kuti discipline hapana. Kubhula waiko zvimwe chete ndofunga saka makuona zvino dzanopevhi yakuita cruise nokuti vamunangagwa vakati asingadake kupinda muchitima chiri kuendera mberi ngaasare. Saka muchiona zvino kubhula waiyo MDC yakarakashwa, kunonzi kurakashwa. Zvoro kuti ZANU-PF inoramba iri popular nokutaura kunoita vamunangagwa kuti less politics as more of the economy.
VaMafume.
Yaora izvano. Ndikutondishamisa ndekuti uyu ari kuti economy. Economy yava mavhembe. Iko zvino fuel yakakwira. Hakuchina kana chiriko. Otherwise dzatadza kana kugadzirisa economy. Vanhu vodya nokone muromo. Hakuchina chichiri kushanda. Iko zvino maqe fuel ari muno muZimbabwe. Hasatamboonekwa pasi rese tekeshere. Maprices hasatamboonekwa pasi rese tekeshere. Asi chiripo chatoda kutaridza vana veZimbabwe. MDC tiri kugadzirisa kuCongress kwedu. Congress haizi maelections chete. Tichange tichitarisa zvanga zvichiitika musure, tichitarisa zvoda kuita mberi. Vachamisa mukarangarira vakapinda mupower gore richangopfuura mbijana. Asi takazvambaradza ZANU-PF papresidential election. Pane maincidenti mashomanene anoitikawo anowanikwawo panoitiwa zvakanaka. Hapashaikwi anoda kukanganisa kana kuti anokanganisira vamwe. Asi isusu vanhu vanenge vakanganisa tinodhila navo.
Vachirumhanzi, kwakamboita mazuva apera ya mashoko aibva muMDC vachiti ZANU-PF yaisa mari inoita $6 million yekuda kukanganisa Congress yeMDC. Tingati here mhirizhonga dzaakuitika idzi ndo zvimwe zvemari dzacho dziri kutaurwedza?
Ndo zvandoreva kuti shuwa ZANU-PF yowana mari yokudisturba MDC iyo yagara yakazvifira nechakudhara.
Regai
tidzokere pamashoko ataurwa okuti hanzi kwai vachamisa vakahwina presidential race. Shuwa shuwa nderi pipeni, pano pasi pezimbabwe, ringati iro kumakanselas, ZANU-PF yakahwina ikatsvaira MDC yaina. Touya kuma MPs, ZANU-PF ndokutsvaira. Touya kuma senators, ZANU-PF ndokutsvaira. Deni zvomboitika rimwe zvipo tampengo ramaelections rozoti nhasi vachamisa ndovahwina presidential. Ivo vakarambwa namacancellors, vakarambwa namaMPs, vakarambwa namasenators nyika yese. From there kwendwa
kuvakahwina, vakahwina, vakarida. Kasa vangwarira vanotoridza neparadio.
Aiva vamafumeka mira ikaya vataurewo.
Adimona, aiva ndosirine ndosuti chokwadi chinogwadza kana kukapuntwa pachena.
Avanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU-PF vagadzira chirumanzu manzwo zvakare kubva kumutauriri weMDC vaJacob Mafume. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Varimi vakawanda mudunhu reMashonaland West vari kufarira kutengeswa kwefodya mudunhu ravo vachiti vachange vave kushandisa mari shoma kutakurisa mabhero avo uye havachabirwa fodya yavo munzira vachienda kunotengesa kuHarare. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya iyi.
Varimi ava vanoti mari inosvika madhora makumi mana ekutakurisa bhera rimwe chete kuenda kuHarare kunotengesa yanga ichivadhurira. Pari zvino vave kubhadhara madhora gumi nemashanu kusvika pamadhora makumi maviri kunotengesa fodya yavo muchinhoyi. Kambani yeSub-Sahara Tobacco yakavhura musika wekutenga muchinondori. Mumwe murimi wekudoma kumhangura vaJames Uchu vanoti kuHarare kure uye vaibirwa fodya yavo.
KuHarare kurefu saplastic songane mbavha dzakwara dzokumatora yamabhero muroad.
Kunyanga hazvo vave kutengesa fodya yavo pedyo, vaHuchu vanoti dambudziko riripo nderekuti makadhi ebhanga reMedbank rinobvumira kushandisa mari inosvika madhora mazana mashanu chete pazuva.
Akanonoka nokuti kana uchida kutenga safarmers zvinoda kutenga vanolimita mari yavo, kakadhi kavo kanolimita mari kusvika pa500 chete. Uchida kutenga zvinhu zvokuinda nazvo kumafertilizer what. Saka mari yavanolimita. Ivo vangade vachingoti muri mari yake vasingalimiti kukadhi rachona. Kuti muri munaida kuti sezvonga ndikapinza fodya ndinoda kutora kana tani kana 2 tani yema D. Tanya matop machemicals.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumhangura vaJasper Muneri.
Kuya kunoenda kwanaka 20,000 kwadhusi. Kwazvuti mbavha ishoma.
VaMuneri vanoti vari kusangana nematambudziko ekushaya zvimbuzi uye havasi kubvumirwa kushandisa mari yavanoda pazuva.
Ana matambudziko atosangana kwanaka. Maturi tuzvazhinji uko. Kuntoa ndambudziko uku. Hakuna chimwe chokutomuto ukaenda gara unoshiya chokufurasha mvura hakuna.
Mukuru webhanga reMedbank muchinoyi vaTemba Saukira vanoti zvinhu zvakambonetsa pavakatanga asi pari zvino mari dzevarimi dzave kupinda nenguva. Kutengeswa kwefodya muchinoyi kuri kutambirwa nemufaro nevanhu vanotengesa zvekudya nekupfeka sezvo vave kutengerwa zvakanyanya. Amai Munashe Kachepa mumwe wevanotengesa zvekudya vari kufara zvikuru. Asi amai Kachepa vanoti havasi kufara kuti vari kutorerwa mari inoita madhora maviri pazuva nenhengo dzebato reZANU-PF. Amai Kachepa vanoti vari kunzi mari yavari kubhadhara ndeyekuvaka zvimbuzi.
Nzvimbo iyi ndiye aisitombavekanzura isiye ZANU. Anaiso ndiye famin city iva munhu vari kupa vanhu vari kuvapire nezuro vakati asidzibvise ma$2 eranzema ekuvaka matoilets.
Nhengo yebato reZANU-PF vaSifas Kazuva vanoti vari kubhadharisa vanhu mari sezvo vari kushanda kupa vanhu nzvimbo dzekutengesera uye vari kupa munhu wese ari kuda zvisinei nebato raanotsigira.
This thing is not a political party organization. It's a business affiliation yema residents vechinoyi. Free wheeler, free seller, free developer, hakuna ari kumanikidzwa, hazvina political affiliation. Zvirungu yane business enditi kubva kumba kwako uchida kuwana pekutengesera. Hakusi kubvunzwa makadhi emusangano, hakusi kubvunzwa chii. Bad administration yekufamba muchifambira zvinhu kuti zviite order within the system yacho yekufamba. Pandaenda Harare vachidzoka. In any organization there should be a fund inoita kuti zvinhu zvinhu zviite order.
mutauriri wekanzuro yechinoi vatichaona mulauzi vanoti hapana chavari kuziva nezvinyaya yekubhadhariswa kwevanotengesa nenhengo dzebato rezanu PF. Nhasi fodya muchinoi yanga ichitengeswa madhora mana nemashereni matatu pakirogiramu rimwe chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chiguriwa.
Vateereri musakangano wachirongwa cheround table, apo tichange tichitarisa zviri kuitwa nemadzimai vakavirwa necyclone Idai. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.